Vema business munyika vari kuchema-chema nerekuti havasi kukwanisa kuwana mari kubva kuRBZ kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekuti varambe vachiita mabasa. Vaimbova gurukota rezvemari vari zvenhengo yebato rinopikisa reMDC Alliance vatenda ibiti vanoti vemabhizimisi vari panyanga dzamushore.
Munhu ari kutoallocata foreign currency vachari not the reserve bank. It's actually Chinamasa. Chinamasa ndiye ato allocations committee anotosainira kuti uyu ari kupiwa 20 million, uyu ari kupiwa 5 million, uyu ari kupiwa 200,000. Ikoko kukutadza economy because mari inowanikwa nevanhu vanotengesa zvinhu kunze, vangava vari mi vefodya, vangava vari maminers echrome, gold and so forth. So kana ndazvivinira fodya yangu ndofanira kuwana ka foreign currency, ndazvicherera goridhe rangu ndofanira kuwana foreign currency. Zvataingoita mukuru uyo weGNU wekuti waingoenda paitini woona 5,000 woona 10,000. So you cannot control, once you watocontrola watotadza. Why are we arresting people's money? Because we kwane pipeline inofura $2 billion. But pipeline, I'm talking of mari, yema importers, vatautenga zvinhu zvekunze isiri kuproseswa. I'm talking mari yema exporters, yakatobhadharwa, vatenga zvinhu zvavo kunze isiri kubhadharwa. Government must just keep away from business and let vanogadzira mari vogadzira mari, iyo zvowana ma taxes. This is not the way to run the economy at all.
Nyaya yekushomeka kwemari iyi iri kuitawo kuti zvinhu munyika zvirambe zvichidhura. Sematauriro enyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Dambudziko ratinaro nderokuti mari yokunze kwenyika haisi kukwana maringe nezvinhu zviri kudiwa kuti zvitengwe kunze kwenyika. Mukatarisa first quarter ya 2017, mari inopinda munyika kubva mune zvatinotengesa ichitarisa nezvatinotenga kunze kwenyika inonziyo trade deficit yakakura ikapfuura 1.5 billion. Kazvinorova izvo kuti mari yedu iri kuuya iyi haisi kukwanirana nekuda kwezvinhu zvatida kutenga kunze kwenyika. Samakambani mazhinji akatomira ane nguva yakati kuti asikuwana mari yokunze kwenyika, vakangomira pamutsetse. Samutsetse uyu wakura, makambani aita nguva yakati rebei, vamwe asi kutomboona mari iyoyo yokunze kwenyika nekuti yaakubatwa nereserve bank vachiona kuti zvinhu zvinofanira kunge zvichitengwa zvinokosha zvakaita semafuta ndo zvinotanga kuwana mari iyoyo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakwanisa kukwezva vekunze vakawanda kuti vazouchike mari dzavo munyika, vachiti kubva zvavatora mhiko yekutungamira gore rapera vakwanisa kukwezva vemabhizimisi vanoda kuvamba mabhizimisi munyika emari inosvika mabhiriyoni 10.6. Asi muzvina bhizimisi vari mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vanoti vekunze vanoda kutanga vaona zvabuda musarudzo.
Vanhu vazhinji vari kuda kuvhura mabhizimisi muZimbabwe vari kuchiri kuongorora. Namba yatirikupuwa ivanhu vanenge varakudza chidu, ende chido ichi chinozoenderera mberi kana vanyatsotiongorora kuti takamira sei. America pano ezvinezvinouye kuNigeria mustika kuti vakauya vachiti vada kuvhura mabhizinesi, vane chidu vada kuisa mabhiriyoni. Asi vaka chido chiri hatinaso chazvati taita nekuti vaongorora mamiriro akaita nyika vakaona kuti zvinonetsa.
Vabiti vanotenderana nemaonero aya.
Haungomuka kauti kuti taita $15 billion. It's an investment. Kasika munhu anoita due diligence. Isusu vanogara imomo we can't even get zuka chairo mubank. Last week ndakaona $50 of my law firm yeti ndine mazi hundreds of thousands dzemari yevanhu. So the investor will wait and kune election guy. Hapsigori zviri kufamba sepaelection ipapo. No one will put his money. So taitaita kuti nyika ingoita stabilize so that those who make money will create wealth. Because people at the end of the day, they just want happiness. They want to send their children to school. They want to go on holiday to Durban or to Victoria Falls. That's all they want. Because hakuna munhu akambokuta neslogan. Hanasi ndaguta, nasi. Slogan yatachayapaipa handaguta zvidumbu kudaiso. So we are tired.
RBZ inoti iri kukoshesa kutengwa kwezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari uye kutengwa kwemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.